Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro yena udzedu dzanasi muvhuro mbudzi 12/2018. Mukuru wemapurisa ava Godwin Matanga vanoti mutungamiri weMBC vaNelson Chamisa vanogona kusungwa chero nguva nenyaya yemhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 yamavhuvhu. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vodzika mutemo wemwedzi mitanhatu unopa kuti vanotengesa mari mumigwagwa vakandwe mujeri kwemakore gumi. Vatenda ibiti vomiswa pamberi pedare vachikumbira kuti muchuchisi wenyaya iyi abviswe nekuti anorerekera rimwe divi. Mapurisa oferefeta nyaya yekuti vaNelson Chamisa vaida kuitwa kafira mberi. Mapurisa nemauto opa umbowo kukomishen iri kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu vatanhatu nemauto muguta reHarare musi wa1 yamavhuvhu. Mapurisa anotenda kuti ndiwo akashevedza mauto. Vana chiremba voyambira vanhu kuti vangwarire utano hwavo nenyaya yekupisisa kwezuva. Dare reparamende rozeya nyaya yematambudziko akasangana nekambani yemarasha yehwange kwakadomwa mukuru mutsva kana kuti administrator negurukota rezvemitemo zviri kunzi nevamwe hazvisi pamutemo. Triangle inoti yavimbiswa nevanoitsigira kuti vachapiwa mari yekutamba mumakwikwi eCAF Confederation Cup. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuongororwa kwekupfurwa kwevanhu nemauto muHarare musi wa1 yamavhuvhu. Mapurisa achiti anogona kusunga vaNelson Chamisa chero nguva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.